kuna vamwe vanhu vakawanda vachingave chinhu chekutaura nezvacho kuti vakwanisa kusungirira dhora padivi kuti vachengetedze. Asi kumadzimai akawanda ekumaruwa ekulilima nekumangwe, nyaya yekuti vari kukwanisa kuchengeta mari shoma yakadaro muzvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari inyaya iri kuvafadza zvikuru. Ambuya Olika Mahoko, mugari wekutekwani village kana kuti ward 21 kuvalilima uye nhengo yezenzeleni self-help group. Ambuya Mahoko vanoti vasati vainhengo yechikwata chekuchengetedza nekukweretesa mari vairarama upenyu hwainetsa sezvo murume wavo ari pamuzvandigere. Asi vanoti vaiokwanisa kubatsirawo murume wavo mukuriritira mhuri yavo kusanganisira vazukuru vavo. Act 1, Ambuya Mahoko. Chikwata chezenzeleni nechimwe chezvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari zviri mumaruwa ekulilima nemangwe zvakaumbwa nerubatsiro kubva kusangano reCommunity Foundation for the Western Region. Nzvimbo dzeulilima nemangwe dziri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha rePlumtree mudunhu reMatereland South. Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda dziri mudunhu iri, mumaruwa aya hakuna mvura yakawanda uye kunopisa zvekuti vanhu vemunzvimbo iyi vanorarama nekurima mhunga nemapfunde. Misha yakawanda yemunzvimbo iyi inotungamirwa nevanhukadzi sezvo vanhurume vakawanda vachiwanza kuve vari kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa kwavanenge vachitsvaga raramo. Mumwe zvemugari wekutekwani muzvare yeukaizirebwa vanoti kuve muchikwata chinochengetedza mari kwakavabatsira kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvinhu zvakasiyana siyana pakuzviriritira. Act 2, yeukaizirebwa. Chirongwa cheulilima nemangwe chine zvinhanho zviviri, chinoti cheself help group, kwozoita chepamusoro chinonzi cluster level association icho chinobatanidza zvikwata zvemaself help group. Muzvare Zirebwa, avo vari mutoenda mberi cluster level association, vanoti basa guru rechikamu ichi nderekuona kuti zvikwata zvidiki hazvife. Act 3, yeukaizirebwa. Amai Florence Chikwane vekusinema village kana kuti ward 13 kumangwe kwakare vanoti zvikwata zvecluster level association zvakananganawo nekubatsira vamwe vanhu vose vemunharaunda kunyange vasiri muzvikwata izvi uye kubatsira kuunza budiriro. Act 4, amai Chikwane. Munguva pfupi yapfuura vecommunity foundation for the western region vakapa churu chimwe chemadhora kumadzimai ekuchichi village kana kuti ward 7 kuti vatangewo homwe yavo. Kusvika pari zvino zvikwata zvose zvekuchengetedza mari muvulilima nemangwe zvine mari inopfuura zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvemadhora uye kanzura weward 14 variwo munyori wehomwe yemari iyi vapakamisa Swanda vanoti tarisiro yavo kuti homwe iyi ichange yakura kusvika pamamiriyoni gumi emadhora mukati memakore gumi. Vanoti mari iyi ichange ichishandiswa muzvirongwa zvinosimudzira nharaunda zvakadai sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki pamwe nezvikoro. Chipanga Mazano, musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchichwa, vachitaura vakazvimirira, vanoti zvirongwa zvekuchengeta nekukweretesa mari zvinobatsira chose mukusimudzira upenyu hwevanhu. Act 5, Muchichwa. Murongi wemabasa musangano reCommunity Foundation for the Western Region, muzvare Ruzhe Ndlovu, vanoti chirongwa chiri kuitwa nevanhu vekuvulilima nemangwe muenzaniso wakanaka unoratidza kuzvipira kwevamwe vanhu mukuzvisimudzira vasingamirira kungobatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira ega. Ndakamirira Studio 7 paChichi Township kumangwe, ndini Taura Ishava.